Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 8/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nhasi vatoreswa mhiko yekutungamira nyika. Kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwokanganisa vemaindastri nemigodhi. Mapurisa anoti asunga mutyairi wekombi nakondakita wake avanonzi vakapa mapurisa mari yechoko muhomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeBotswana vaDuma Gideon Boko nhasi vatoreswa mhiko semutungamiri wechitanhatu kubva nyika iyi zvaiwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain muna 1966. Vatungamiri venyika dzemusadic nevatungamiri vemapato anopikisa vanga varipo pamhemberero idzi dzaitirwa muNational Stadium muGaborone. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So help me God.
Ange ari makuwerere mukhaburoni pamabiko ekutoreswa mhiko kwavaBoko semutungamiri weBotswana. Mutungamiri wenyika uye varisachigaro weSouthern African Development Community kana kuti SADC vaEmerson Ndambudzo Mnangagwa, mutungamiri weNamibia vaNangolo Mbumba, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa vaPaul Mashatile vange vakamirira nyika dzavo. Asi vaBoko vakokawo vatungamiri vemapato anopikisa vanosanganisira Advocate Nelson Chamisa, vaJob Sikala veNational Democratic Working Group, mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Sello Malema nevamwe. Mumashoko aomushure mekutora mhiko vaBoko vati Botswana yaratidza kuti inoremekedza utongo hwejekerere nekutambidzana tsvimbo yeutungamiri murunyararo.
We have yet again become
isu tave zvakare nyika inoremekedzwa, zvakare inodzidzisa dzimwe nyika pasi rose nyaya dzekuremekedza utongi hwegudzaro zhinji.
Murukuro neStudio 7 vachamisa vati shuviro yavo kuona vamunangagwa vachidzidza mune zvaitika muBotswana.
Sarudzo yakakodzera uye yakasununguka yakakosha zvikuru, inoita kuti nyika irambe yakagadzikana, yakabudirira uye rugare runobva rwadzika midzi. Kana tisiri kuita sarudzo dzakachena, tinokonzera kusagadzikana. Tarisa zviri kuitika kuMozambique, tinoda sarudzo dzakachena.
Vasikala vati
tinofadza zvikuru kwazvo kusvedzwa kwataita naPresident Duma Boko kuti tuye tizowitinesa kugadzwa kwavo. Chanyanya kunifadza chaizvo ndechokuti vagona kuyeuka vamwewo vari murijeni munomu, vari munyaya dzedzivo ravakarwa vakahwina muno redhemokrasi iroro. Saka vazhinji vanoti vawana pawa wokoshiwa kwavakabva, asi ava vayeukawo mamwe madhemocratic forces omurijeni.
Mukuru muofisi yekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira vati zviri kutaurwa navachamisa navasikana hazvina maturo.
Tinotona kuti ivo vachamisa ndo vane zvidzidzo zvizhinji zvavanofanira kuti vadzidze. Chokutanga chiri chokuti remekedza zvashagwa navanhu, remekedza zvinoda vanhu. Demokrasi kuzadziswa kwezvidoku zvevanhu, kwete kwezvido zvako.
Vachinyora padandemutandarau reX vamunangagwa vati ruremekedzo rukuru kuvapa kugadzwa kwavaBoko. Asi pane chichachinja here pakudzidzana kweZimbabwe nebotswana neutungamiri hutswa uhu. Dr. Fedias Muteneri vanodzidzisa paLivingstone Kulubeng College vaudza Studio 7 kuti shanduko ichauya.
Vadhuma Boko vane mufungo iwoyo wekuti panofanira kunge pane shanduko pakutungamira kunoita mapatro akarwira usununguko anosanganisira BDP yeimomo muBotswana neZANU PF. Asizve tikatarisa history pakati peZimbabwe neBotswana tinonyanya kutoona kutoti even pakanga paine BDP kudzidzana kwacho kwakanga kuchingovawo nekushanduka shanduka navamuhaya varipo pakanga paine kanenge kakuwirirana pamapato iwayo. Asi pakapinda vakama takaona kushanduka kukuru kwakaita kuwirirana kwavo. Vamasisi ndio vakazodzosa kakuwirirana ikako, asi handioni kuwirirana kwavamasisi navamunangagwa kuchizowanikwa pawirirano yavaBoko munangagwa.
Bato ravaBoko raUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC rakashura mari apo rakakunda bato raitonga reBotswana Democratic Party kana kuti BDP musarudzo dzakaitwa musi wa3 Gumiguru gore rino. Bato reBDP renge ratungamira nyika kubva muna 1966 pakawana nyika iyi kuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sachigaro vesangano remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOswald Bina vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, iro ravanoti rava nenguva richikanganisa zvakanyanya mabasa mumaindastri nemumigodhi. Magetsi dzimwe nguva anonzi ari kudzimwa kwemaawa 10 nemasere. Zesa inoti ine mazano ekugadzirisa dambudziko iri, asi pari kudiwa mari yakawanda, ichitiwo kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakanganisa gwenya remvura kukaribha uye magwenya emarasha kuhange haasi kushandawo zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaBina.
Nyika haina magetsi, Blessing. Iwo unozviziva kuti izvo kugara nekugara tanga tagara tiine chipenga chemagetsi chatisingakwanisi kugadzira muno muZimbabwe. Tinotoita yekutenga kubva kune dzimwe nyika kunze uko. Dambudziko racho razonyanya kukurisa zvokuti raakutoita sungumota yamera muhapwa.
Sei muchidaro vaBina?
Unozviziva kuti kubva kugara nekugara nyika ino inoda pamwe kunanavira kusvika ku2000 megawatts dzemagetsi kuti tinge tiri vanhu vanonyatsoita mabasa zvisina kana kudzimwa kwemagetsi. Asi izvozvi hatisi kukwanisa kuwana kana chidimbu zvacho chepakati chemagetsi iwayo. Tichitarisira ose atinogadzira, tichitarisira zvakare atinotenga. Zvakare unoziva kuti izvo dhamu redu guru ragara riri nemagwenya emagetsi riri kutambura nyaya dzemvura. Saka kwenguva inoi haibata murefu bata mupfupi chaiyo, nokuti kumakambani uku handioni tichibuditsa zvinonyatsobuda zvine mwero chaizvo kupera kwegore rino pamusaka pekushayikwa kwemagetsi.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri rinenge mhezi yavavira mudumbu?
Hurumende yakapawo vamwe vanoda kugadzira magetsi matsamba kana kuti maresines. Asi vanhu ivavo kuti zvinyatsovaitira pundutso ngaivabvumire kuti vatsvake vanhu vanotenga magetsi avanenge vagadzira vega.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti izvo kuti muiti magetsi vava vagadzira onotengeserwa kuzesa. Zesa yacho hationi ine chidanho chakanyatsokukwana chekuti ibhadhire magetsi iwavo. Zvakangofanana nekuti vanhu ivavo vanogadzira magetsi vasingakwanisi kuzowana mari yavo yavakaisa. Kunyange dai akaita magetsi ekuzuva, kunyange dai akaita anobva mumichina yemvura, chero akadaro kana paine agadzira magetsi ake ngaazvitsvagire vanhu vanotenga, vanhu ivavo vobhadhara iyi muridzi yemagetsi kuti izvo vawane magetsi iwo.
Pane vari kunyatsozviita here izvi vaBina?
Tiri kuona makambani akawanda ari kugadzira ari kunzi masolar farms. Tiri kuona masolar farms acho ari kuramba achikura achikura, vamwe vatosvika kupfuura kumakumi matatu emamegawatts emagetsi avanokwanisa kugadzira panzvimbo. Asi magetsi anenge asara vanofanira kuisa mune yatinoti grid. Grid iyoyo ndo ine mutemo wekuti izvo zesa ndo inenge yakutora iyo apa mumwe magetsi mahara paanenge azowanikwa kana paanodzoka kana zvakada kudaro. Saka zvinhu zvekuti izvo zvinotadza kunyatsotipa shungu kana udzamu vewaya vaya vanonzi independent power producer.
Sachigaro vesangano reZimbabwe remabhizimusi reAfrica CEO Roundtable vaOsulbina vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona. Modzanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa asunga mutyairi wekombi Tinashe Madzima nakondakita wake Ishmael Gonyora, avo vari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachipa mapurisa mari yechioko muhomwe. Mapurisa acho, Sergeant James Chifamba naConstable Traimo Mukunza, vakatosungwa mumugwagwa weHarare Mutare Road pamabvuku 10 off. Vanyati vati vatyairi havafaniri kupa mapurisa mari yechioko muhomwe. Vati vanhu vakaona vanenge vachiita uori vanofanira kumhanyira kumapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu Studio 7 abata vaAlois Chaumba vanovesa chigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa.
Ndinoti nini ava vangoitawo zvavo romba rakashata kuti ndo vabatwa asi zvinhu zvakafanana neizvozvo izvi zviri kuitika Zimbabwe yese. Saka handingati vabudirira asi kuti vangoitawo zvavo munyama. Tinofanira kuadresa nyaya yekuti sei mapurisa vachitambira choko mhomho. Hatindi zvinobirikidza nenyaya yekuti pamwe mari dzavanotambira zvikwanisiro kumabasa kwavo zvinenge zviri zvishoma. Asi nyaya yehuri yatekeshera munyika munomu zvikuru sei kumapazi ehurumende. Akafanana nekuzvitupa kuti nekuti nekumapurisa ikoko zviri kungoitika vanhu vasaichingoona.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei kunyika izvi?
Zvinokonzeresa matambudziko akawanda. Chekutanga, mota dzinenge dzisina kwedzekunga dziri pamugwagwa inopfuura zvoita matsaona vanhu nemidziyo zvekuvara. Uyezve tsvimbo nemapazi ehurumende zvakafanana nemapurisa chinoderera chaizvo kuti vanenge vasina ruremekedzo pamberi pevanhu. Izvozvo kupedzisira zvaakuti zita renyika chiyare chiyare vanenge vasviba nekuti vanhu vanenge vangoti mapurisa emuZimbabwe ane uori kana kuti muZimbabwe mune uori. Saka zvinhu zvakaoma chaizvo nekuti zvinobata nyika kwokupedzisira.
Asika vehurumende vari kuti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu ndo vanoda kupahawo mapurisa kana vashandi vehurumende zvioko muhomwe, vachitiwo zvakare vanenge vamhangarirwa vanosungwa.
Chinoita ndechekuti vedzimotokari vanomanikidza nemashadzo vanenge vachitaurwa sevanhu vatinga vasingazivi mitemo yese inoshandiswa nemapurisa. Vane kutaura dzamatama rechiire mhosva dzekuti takutora motika yako tozoenda kotozoenda kwazvichaiti tozodano 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 mazuona mani nezvimwe zvimwe zvichiri zvechokwadi. Iriko nzvimi dzachidezeta kuti vanhu vafunga kuti ndikachobvisa hangu kana kuti sadzera zvangu ndoidange zvinge zvitori nani pane kuti ndotorwa motikari ndoinengeishi motikari yacho ndoinenge ichomuraramisa kuti aendese vana kuchikoro aendese kubasa zvimwe zvakadaro.
Ko Matare haasi kunyatsoita vana Mutongi Gava here apa?
Matare kwacho ikokoko kune pambudzikozvo ikoko kwese kunge kuine uori. Saka munoona kuti zvinhu zvakabatana kana kuti dhea lidi panyaya dzacho dzidzodzo.
Vanga vari sachigaro vesangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ofisi inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu United Nations Human Rights Office inoti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vafa muGaza vana nemadzimai. Ofisi iyi yashora kwainoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvibvumirano zvepasi rose zvekuchengetedza vanhu. Mudiki pane vanhu vakaurayiwa ainge aine gore, ukuwo anga akwegura mudzimai ane makore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Hondo pakati peIsrael neHamas yakatanga musi wa7 Gumi Guru gore rapera, apo chikwata chinopfurikidza mwero cheHamas chakapinda muIsrael ndokutanga kuuraya vanhuwo zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, matiketivha eFBI ari kupomera Russia mhosva yekuda kukanganisa sarudzo dzemuAmerica nekutyisidzira vanhu kuti pane mabhambu ainge ateiwa kumatunhu akaita seGeorgia, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania neArizona pakaitwa sarudzo nemusi wechipiri. KuGeorgia vanoona nezvesarudzo vanoti panzvimbo makumi matatu nembiri dzaivhoterwa pakatumirwa mashoko ekuti paive pateiwa mabhambu. KuIndiana vamwe vainzi vaitumirwa mashoko ekuti pane vaiziva kuti vavhotera ani. Muna 2016 Russia yakapomerwa mhosva yekutumira mashoko epamadande mutande ichida kuvhiringidza sarudzo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni.
Vanoona nezvemutemo nezvekuchengetedzwa kwerunyararo vakakurumidza kuziva kuti avo anga ari manyepo, uye nzvimbo zhinji idzodzo dzanga dzagara dzine mapanic button nemapurisa anga ari padyo. Asiwo tinoda kuti vanhu vazive kuti zvakakonzera kuti mune dzimwe nzvimbo kunyanya kuGeorgia nekuPennsylvania nguva yevanhu yekuti vavhote yakambomiswa kana kuti yakambodzorwa kumashure, asi vakazopiwa zvavo mukana wekuwedzerwa nguva yavanga varasikirwa nayo kuti vavhote.
Matikiti vari kuti kudii nenyaya yenharedzi?
Kunzwa kwatiri kuita ndekuti matikitivha makuru emuno munyika veFBI vari kuti vanofungidzira kuti vanhu vaitumira tunharombozhwa utu vane chokuita nenyika yeRussia kana kuti Russia aligned suspects. Havasi kunyatsobuda pachena kupomera nyika yeRussia senyika, asi vari kuti vanhu vaitumira izvozvi izvi zvokutyisidzira vane chekuita nenyika kana kuti vanodyidzana nenyika yeRussia. Tiri kunzwawo zvakare kubato guru rekudzivirirwa kwenyika reCISA kana kuti Cyber Security and Infrastructure Security Agency riri kutaurawo zvimwe chetezvo kuti ongororo dzavo dzepedyo kana kuti immediate suspicions dziri kutaridza kuti vese vaiita izvi vane chekuita nenyika yeRussia, uye vanofungidzira kuti kwaiva kuedza kweRussia kuti ibvonyongodze mafambisirwo esarudzo muno muAmerica.
Sei America ichigara ichiti Russia inoda kupindira?
Pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti America inogara ichitaura kuti Russia haidi kuona kubudirira kwesarudzo dzemuAmerica nekuti zvinova zvaratidza kuti demokrasi iri kushanda zvakanaka. Saka Russia inenge ichida kuratidza kuti haiwa iyo yamuri kuti demokrasi pasiri sei inotovawo nezvinoshoreka. Chechipiri, tiri kunzwawo togara tichinzwawo Russia inotiwo painoitawo sarudzo dzayo America inoedzawo kubvonyongodza ikoko, ichitsigira vanenge vachipikisa hurumende yeikoko, ichitumirawo vanhu vayo nemari nezvimwe zvinoita kuti vanopikisa hurumende ikoko vange vachitsigirwa neAmerica. Saka tingati kana toenda kusarudzo vanogara vachitibayana muziso.
Vanga vari vanongoro nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America inoshoropodza zvakanyanya kusungwa nekukandwa mujeri zvisina tsarukano kwevarwiri vekodzero dzevanhu vane mukurumbira vaYu Wensheng nemudzimai wavo Amai Chu Yan nehurumende yePeople's Republic of China. Musi wa29 Gumi Guru, dare redzimhosva muSuzhou rakapa mitongo yemakore matatu kuna vaYu negore rimwe chete nemwedzi mipfumbamwe kuna amai Chu mushure mekuva vana vaine iri kunzi mhosva yekupeshedzera kupandikirwa kwehurumende. Mugwaro ravakaburitsa mutauriri webazi rezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica waMatthew Miller vakati mitongo iyi inoratidza kuenderera mberi kweChina mukuedza kwayo kunyaradza avo vanotaura pamusoro pekodzero dzevanhu nekuteverwa kwemutemo. European Union pamwe nemapazi ekudyidzana nedzimwe nyika eFrance neGermany vakashoropodzawo mutongo wakapiwa vaYu Wensheng naamai Chu Yan vakakurudzira kuti vaburitswe muusungwa nekukasika. VaYu naamai Chu vakasungwa muna kubvumbi 2023 apo vaive munzira kuenda kumusangano nevakuru vakuru veEuropean Union kuBeijing. Mumashure umo sezviri mugwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica muna 2023 riri pamusoro pekodzero dzevanhu muPeople's Republic of China, vaYu vakaburitswa muJerry muna 2022 mushure mekupika makore mana nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Vakanga varwira kodzero dzemamwe magweta akanga asungwa nekutongwa pasi pechirongwa chainzi 709 chakaitwa muna 2015 apo hurumende yeChina yakasunga magweta nevanorwira kodzero dzevanhu vanodarika mazana maviri. Mudzimai wavaYu amai Chu vaivewo munhu airwisa zvakasimba kuti murume wavo aburitswe muusungwa. VaMiller vakasimbisa kuti pakutongwa kwevaviri ava muna 2024 muSuzhou, hurumende yakarambidza vemizinda yenyika dzakawanda kusanganisira muzinda weAmerica kuti vange vari mudare, izvo zvakadzikisira pasi kutongwa kuri pachena kunove chinhu chakakosha mukuona kuti kodzero dzavaYu naamai Chu dzekuti vatongwe zviri pachena dzatevedzerwa. VaMiller vakati America inokurudzira People's Republic of China kuti iregerere nekukasika vaYu naamai Chu pasina zviga zvainotara. Vakati vanotsinhira chikumbiro chavo chekuti China iregerere vose vakaiswa mumajeri vasina mhosva dzavakapara. VaMiller vakapika kuti America inoramba ichimira neavo vane ushingi hwekurwira kodzero dzevanhu muPeople's Republic of China nemupasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muPeople's Republic of China. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vashamarari vedu pastudio 7 nevateereri, tinosimba here? Inini hangu nezuro ndakatadza kudya mai Kamala Harris watadza kupinda muwhite house, asi zvisinei ndokuda kwemaamericans pavhoti yavo. Vasarasa mbereko nekufirwa, she will fight another day. Takatoona kuti Donald Trump shamwari dzake madictator, nekuti haana kunonoka nemamwe madictator kukorokotedzwa, asi muno musadak region pane vasati vadzima korokoto nechikonzero chokuti vanhu vanomirira utongi hwejekerere. Uye zvaitwa naAlon Musk zvokuti vanhu vazi million dollars kana wasaina petition whatever ningatiita amounts to vote buying.
Burisei vanajonga pastudio 7 apa, ini zvangu tafara naTrump kuhwina kwaita. Handakazvitsigira chaizvo kuti Trump ahwine. Ndinoona mapurisa ake anogona kuzotibatsirawo nerimwe ramazuva, zvinogona kutibatsira. Ndinotenda kuti Trump ahwina, ndatenda zvikuru, ndafara. Ndakatombotumira audio rezvokuti Trump anohwina ikasaibuda zvaibva, kuti ndatenda manje kuti ahwina zvezviro kwazvo.
Politics dzikada kudaro dzinodaro, congratulations Mr. Trump. But inini hangu ndanga ndisingadi vaTrump kuti vadzokere kutungamira nyika yeAmerica, semunhu akamboitungamira tikaona zvito zvavo. Mukatarisa nhoroondo yavaDonald Trump inoratidza kuti vane kamwe kaumbimbindoga, vane kamwe kakusarespekta vamwe. Vane zvimwe zvavanoita kuti kana even vari kuAfrica vacho, zvakafanira isusu maZimbabwe tine nhamo yakapfunya chisero mukati menyika yedu. Kana yopu kubva kuAmerica pari zvino ichatinetsei, nekuti mashoko avaTrump anotaura kuti even Africa yacho inogona kutadza kuona yopu kubva kuAmerica. Asi zvisinei hazvo, congratulations Mr. Trump nekukunda kwavaye kwamaita musarudzo.
Moroi mose vateriri Studio 7 nemi vashandi vose motipanawo pa Studio 7 apo vanatanonoka wande vanajonga kandinyire aiwa tinokutendai nokuburitsa nhau dzine rudo nhau dzisina chakavanzika mukati dzingotiwo Zimbabwewo munangagwa tarisa uone kuitwa kunoitwa maerection asina chitsotsi asina kumbunyikidzana zvonzi anoda kuverengwa nemasoja anozonzi aiwa masoja amboti mbomirai mirai kushandisa masoja vamunangagwa musi wa zvinhu zvichachinja kwamuri
makadi makadi apo pastudio 7 indonzi fadha masvengo tubva pamasvengo central ndirokuti vatrambu zvavo vahwina asi vatrambu is a racist mablacks especially maafricans zvokuti tichagona kutambura nemari dzatachimbobetserwa through america blacks murume uyu haamadi tingafara zvedu kuti kwatrump unobva kuchinja zvinhu hongu kumaamericans nokuti kumaafricans hapana zvinochinja
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi achiri kusimukira shingirai saunyama remagitaro achinzi Snooty J ngatinzwei hurukuro yaaita naivan zisininga westudio 7
Your place it is, Elder Wesha.
Young Touch.
Well, me name is Snooty J. Well, what you do? No other can do. Skin tap and dressing, sweet fights everywhere. Well,
zvemagitare ndakazvitanga muna 2008 pandikarekodhera song yangu yekutanga inonzi Mwari Baba Totenda ndatikarekodhera kuMount Zion
saka vabereki vaiti kudii uchitanga kurova magitare
pekutanga zvaimbove zvakaoma kuti vabereki vange vachizvigamuchira kuti vaiona kunge zvemumhanzi zvine chirombe-rombe vachingosvika pakuti nditi vachindikurudzira kuti dai watanga waita zvechikoro wombosiya kuita zvemhanzi asi pakazongoti wofambe nguva mushure mekunge vanzwawo masongs angu nekunzwawo vanhu vachitaura kuti mwana wenge ane talent ndopa vakazoita sevanozvigamuchira
panofamba kuita kunge munhu ari kutsika mvura chokwadi ninini ndatonyura hapana paunomona achifamba ukamusiya kana kuzongopfuura nefibhedu yu akasiyana nevamwe adziya
vanoitambira sei mimhanzi yako muchaunga umukati
vanhu vari kutambira muziki yangu zviri nani kuti pese patinonzwikwa kana kwese kwandinosvika ndongonzwa achingonzi une talent pane vanozvigamuchira zviri nani
ndapi matambudziko amunosangana nawo
machallenges atinawo muindastiri ndekuti dzimwe nguva ndirogona kushaya mari yekurekodha mapromota chaiwo handina sandambowana mapromota even management chaichaiwo handina
vanoda mimhanzi yako vanoda kutaura newe vanoda kuridzirwa kana kukubata vanokuwana kupi
vanondibata vanokwanisa kundibata pawhatsapp panhamba dzangu dzinoti 0775996563 kana pa 0779318096 kana pafacebook shingirai saunyama kana pane imwe akaunti yakanzi Snooty J vanokwanisa kuenda futi pafacebook page rakanzi Flexzone Entertainment vanokwanisa kuwana futi masongs ipapo
mashoko ekupedzisira ungasiriwo vatsigiri vako ndeyekuti kudii
kuvatsigiri ndongoti rambai muchidaro rambai muchisapota zvimunotipa simba rekuti tirambe tichingovetinoimba dzongokutendai naizvozvo
Boza Friday tombo rova magitare zvishoma
wadi say anodaro
You're out of dreamers, your class
daddy.
Boss Changala, your market.
Dreamers production.
Manzwa hurukuru yaitwa nemuimbi Snooty J naIvan Zisininga weStudio 7 musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemuamerica dzichangobva mukuitwa pamwe chete nekutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva weBotswana anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Taboka Ncube
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kuLwezi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
I, Duma Gideon Boko, do swear that I will faithfully and diligently discharge my duties and perform my functions in the high office of the Republic of President of the Republic of Botswana. So, help me God.
Ugcotshwe namuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko umkhosi obulenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa.
Nguye owanceda umnumzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama-Latinos labanye ama-groups angantu akade sefakwe eceleni ngama-original Trumpite.
Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usekhethe unkosikazi Suzy Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugcotshwe lamuhla umongameli omutsha kwele Botswana umnumzana Duma Boko ngumkhosi obulwenkokheli edabuka emazweni athiyeneyo egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akade besemkhosini lo bathi okwenzakale kwele Botswana kuletha ithemba lokuthi inguquko iyeza emazweni afana leZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube, usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uboko walahla phansi ibandla leBotswana Democratic Party BDP elikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mkgweetsi Masisi ugcotshwe lamuhla libalele kwele Botswana.
And that I will direct my abilities to the service and welfare of the people of Botswana without fear or favor, affection or ill will. So, help me God.
Engakenzi isifungo lesi uBoko uthele Botswana litshengise umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leli libuswa nguZulu. Ukunqoba kwebandla likaBoko eliUmbrella for Democratic Change iUDC sekulethe ithemba kwamanye amabandla aphikisayo ezansi kwezwekazi le-Afrika athi umbuso wamabandla aletha uzibuse usubanga emaphethelweni. Okukhokhela ibandla le-Build One South Africa iBosa umnumzana Musi Maimane uthi iyeza inguquko emhlubulweni lo okugoqela iZimbabwe.
We are seeing it and we'll continue to see it in various countries.
Sesiqalisile ukubona inguquko eZambia sayibona, iZimbabwe iyalandela kanye leSouth Africa. Asiqhubekeni ngomfutho lo.
Wayengumkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye ubesemkhosini lo uthi okwenzakale kwele Botswana kutshengisa ukuthi isikhathi sontshintsho sesifikile.
We can see democracy is on the move in the region, on the continent. We're excited. New faces.
Lilanga elihleleli, uyabona ukuthi umbuso wabantu ngabantu usufikile emhlubulweni wethu. Lokhu kuyasijabulisa kakhulu.
UJamisa othi kunqoba kwebandla le-UDC kwele Botswana kule mfundiso enkulu ebantwini beZimbabwe.
A proper election, a free election is important. If the nation is stable.
Uyabona ukuthi ungaba lokhetho olungakhululekanga kuyenzakalana.
Umnumzana Job Skala okwavalelwa phoso kweminyaka emibili e-remand prison nguhulumende kaMnangagwa uthi okwenzakale eBotswana kutshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu uyaqhela emhlubulweni wezansi kwezwekazi le-Afrika.
No, it completely tells us that democracy.
Lokhu okwenzeka eBotswana kusitshengisa ukuthi umbuso wabantu ngabantu usugxila kumagumbi wonke kuzwekazi lethu.
Umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia layo yathakazelela kwenziwe nguBoko.
Ngiyajabula ukuba lapha nangesinqumo esithethwe ngabantu beBotswana.
Abakubandla lezano PF bathi kumela okwamanje abantu eZimbabwe bananzelele ukuba kubusa ibandla labo njalo lilakho ukuqhubeka lizibambe esidukwini uma lingakhethwa njalo nguZulu ngomnyaka ka-2028 obona ngokwethula kwembiko kubandla lezano PF.
Umnumzana Farai Maparera uthokwenza ke le Botswana ngowabantu bakulelo lizwe njalo baya kuhlonipha lokho.
We are very respectful of the process that has occurred in Botswana. The Botswana people made the decision and all political parties involved made the
decision. Siyahlonipha okwenzakale eBotswana. Sifisa ukuthi amabandla aphikisayo kweZimbabwe lawo athathe isifundo ekwazi ukuthi intando yabantu ayitsho ukuthi kunqobe bona kuphela.
Ezinye iziphathamandla besemkhosini lo ngumongameli Nangolo Mbumba weNamibia, umsekeli kamongameli weSouth Africa umzana Paul Mashatile, umkhokheli kahulumende weSwatini umzana Russell Dlamini labanye. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngolunye udaba abezindaba abaReuters babika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngamapholisa eMaputo kwele Mozambique ngesikhathi betshengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olwaqhutshwa kunyanga ephelileyo okwanqoba osengumongameli umnumzana Daniel Chapo. Kubikwa ukuba abanye babo babotshiwe njalo uhulumende usecele ibutho ukuba lingenele. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani kulelo lizwe okulabaphikisayo abathi kababuyeli emuva loba kulabanye ababulawa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akumangaliswi lokho esikubone Mozambique ukusenzakala ngoba nxa ngabe abantu bengasuthisekanga ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo bayatshengisela bangene emgwaqweni njengalokhu sikubona. Kuyisifundiso, kuyimfundiso njalo kuyinto eqakathekileyo ukuthi abaholi be-Afrika bakufunde khona lokho nabamazwe amanye ukuthi abantu bafuna ukhetho olukhululekileyo oluzathi nxa selubanjiwe imphumela yalo iveze lokho okuthandwa ngabantu.
Wena ubona ngazani kuyaphetha ngani kulokho okwenzakala eMozambique?
Bazamele bakulungise khona lokhuyana okwenzakalayo ukuthi abantu abanengangakanani babatshaya indiva babusoze kusebenze. Kuzamele benze lokho okuyikho okufunwa ngumthetho weMozambique. Uma ukhetho lungahambanga ngendlela ekhululekileyo kubanjwe ukhetho olukhululekileyo. Uma endaweni yokhetho olukhululekileyo kungabanjwa ngumkhetho olukhululekileyo kuyabe kungamukelekanga emthethweni weMozambique, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuSADC, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngayo kuAfrican Union, kuyabe kungamukelekanga ngendlela okwavunyelwana ngakhona kuUnited Nations. Ngakho-ke ukhetho olukhululekileyo lwavunyelwana ezigabeni ezihlukahlukeneyo lumele lube seMozambique, lube seZimbabwe, lube seAfrika yonkana, lube semhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke abantu beMozambique are not demanding, abaceli kabafuni into engekho emthethweni, yinto esemthethweni weMozambique ngokwayo.
Ye, kodwa siyakwazi ukuthi iSADC African Union abajalanga ukuthi bangenele nxa sokunje. Bazangena kumbe basoze bengena?
Angiboni ukuthi bazangena ngaphandle kokuthi nxa kuyabe sokusifa abantu abaningi. Ngakho-ke abantu beMozambique akufanelanga bakhangelele ukuthi kukhona ozavela kwenye indawo ongumsindisi, kumele bazisindise bona. Ilizwe ngelabo, ikusasa ngeyabo, bangahlala bali inde akula lutho luzabuya. Kumele bayisukumele into abayiqolelwayo, bayasukumele amalungelo abo, bayisukumele iconstitution yabo, bayisukumele imithetho yabo njengabantu beMozambique. Bengakhangelelanga ukuthi ukhona ozavela eZimbabwe, ozavela kuSADC, ozavela kuAfrican Union, kumbe ozavela kuUnited Nations ozabuya zokwasiza. Akakho, akakho kasoza tholakala njalo.
Umnumzana efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Osanda kukhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usekhethe unkosikazi Susie Wills obekhokhela umkhankaso wakhe ukuthi akhokhele inhlelo zesigodlo sikamongameli engu-White House Chief of Staff. Uza kuba ngowesifazane wakuqala ukuphatha isihlalo lesi. Ngaphandle kwalokho, uTrump akakavezi ukuthi ngobani afuna babe ngabaphathi intambo bakahulumende wakhe kumbe ukuthi uzakhetha bani ukuthatha ezinye izikhundla. Abanye abakhethwa nguTrump ngesikhathi sombuso wakhe wakuqala sebahlukana laye, abanye basekela umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho, kodwa bakhona abanye abalokhu besimalaye njalo abalakho ukuphenduka ezikhundleni zobukhokheli. Ukuhlaziya ukuthi uhulumende kaTrump engaba eminjani sixoxa lwalandela izombusazwe leMelika umnumzana Tim Moringai.
Ukukhethwa kuka chief of staff wakhe is a very pivotal step ngoba siyakwazi ukuthi nguye over his mouthpiece ka president lo mcabango wakhe. So kwakathesi chief of staff okhethiwe lo kuthiwa ube behind the scenes from 2016 2020 la 2024 and nguye bangcedisa abantu abaningi in terms of amacala ka President Trump lokuthi umkhankaso wakhe uhambe phambili nguye futhi abathi nguye owanceda uNomzana Trump ukuthi akhulume labantu abansundu lama Latinos labanye ama groups angantu akade sefakwe eceleni ngama original Trumpites. So kwakathesi sibona ngantwa that's a move ncedisa the smooth transition into power.
Njengoba abanye ababe ku cabinet kaMnumzana Trump ngesikhathi egokhela kwaqala abanye bengani abasazwisisani laye, kulabanye njalo abaphumayo basekela ke unkosikazi Harris, kungaba kuminjani ku cabinet yakhe entsha ekhangelelweyo ngesikhathi esilandela?
Abantu akade besekela uTrump in the first term laphana abakade sebe supporta uNomzana Harris. Hayi, ngiyabona ukuthi abaningi bangikhona basoze bephenduke and sebe ngathiwa they are on the outskirts of supporting uNomzana Trump. And siyakwazi ukuthi le yi-term yokucina yakhe, so abaningi bangikhona labo ngathiwa bayasebebuyela to the Republican Party base eyabo and re-strategize to go from there. Ngoba kathesi uMnumzana Trump can only serve one term and then uyabe sowuphelile.
UMnumzana Tim Ringa ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. Kulabadabuka eZimbabwe abalandela okwenzakala eMelika ake sizwe ukuthi bathini ngalokho.
Ukubona kaTrump mune ngathi nje kuzokwenza ukuthi impi yeUkraine iphele ingazi kweIsrael ngoba nje iAmerican policy ukuthi who becomes the president they will protect Israel but eUkraine bona ngathi izophela. Njalo mina ngimthandela ukuthi uyakhuluma ngama-African presidents ukuthi bathanda ukuzinotisa bona benganakekeli abantu babo.
Abantu abaningi mina ngimangaliswa ukuthi bamangele ukuthi abantu beAmerica bengakhetha umuntu okhanya ngezenzo langamazwi akhe ukuthi yena ulenzondo njalo ingqondo zakhe zisesimini sokuthi akulanda ngaso zayenze ukuthi axizele labanye abantu phansi. Angimangali mina ngoba ama-Americans singakhohlwa ama-American ukuthi bangubani, yikho mina ngingamangali. Laba bantu bafike eAmerica babulala wonke umuntu wayekhona khona phana cishe babulala wonke nje. Yibo abantu that's why ngingabethuki. Bantu baqeda lapho bahamba bathumba abantu all over eAfrica babathatha babayakhisa leyo America. Yikho ngingayethuki ama-Americans nxa besenze nje. Qeda lapho baphilisa abantu abamnyama nzima kakhulu kuze kube la namhla babulala santando bavalele jail. Angethuki mina. Banjalo ama-American.
UChris lo khuluma udaba lokungena kaTrump kuba ngupresident eAmerica hayi kuyinto engajabulisiyo nje, hayi kuyadanisa kakhulu ikakhulu for iAfrica. Sikubonile emva le kuba khona kwakhe ngupresident, ayikho nje into ayisizile ngeAfrica njengoba nje naye wayekhulumile nje ukuthi hayi Afrika kayithandi nje, hayi khona kuyadanisa nje ayi. Besinalo ithemba lokuthi hayi lwana umama uzongena nje into zitshintshe.
Lapha lizwe uMnumzana Abikhumalo, uMnumzana Afterbell Sibandalo, uMnumzana Chris Zulu bekhuluma ngokwenzakala eMelika. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlali beTrump Heights akwele Israel balethemba lokuthi omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uzabenzela okuningi kulandela impi eyaqhamuka phakathi kwelizwe leli leHamas, ibutho leHezbollah, Iran lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia namuhla lisihlasele ele-Ukraine ngamabhomba ohlobo lwama-missile, ama-drone lokunye ezigabeni ezigoqela i-Odessa, Kharkiv ledolobha elikhulu ele-Kiev. Kubulewe umuntu oyedwa kwabhidlizwa izakhiwo eziningi. Abalimi abanengi bathi bakhathazekile ngokuthi isikhathi sokulima sesifikile, izulu alikani, khona abathi kungaba zimpawu zendlala elakho ukuqhubeka njalo ngomnyaka ozayo. Izulu livame ukuna ekupheleni kukamfumfu lapho okuqala khona ukulima, kodwa kuze kube namuhla alikani endaweni eziningi. Elezimbabwe libhekane lendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose ezisitshiyangalombili 7.7 million. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi lanxa izulu seliphuzile ulethemba lokuthi liza kuna.
Endaweni eziningi ezemangweni weNingizimu Afrika, lapha eSouthern Africa into kazimanga kahle. Ngiyananzelela ukuthi lapha eMzansi engikhona, laseZimbabwe, laseMalawi, laseZambia, kanye labo Mozambique, izulu seliphuzi. Kuyakuthi ngalesi sikhathi kwezinye indawo sesithole phose abo 100 or so millimeters. Kodwa ngalesi sikhathi hayi, ukhanya lapha seline khona ke lihamba lisithi qaqa nje lingaqinisi kakhulu. Into esisenzakala ukuthi laba abalinda izulu ukuthi lelime abakaqalisi ukwenza njalo. Kube sokusithi ke thina iningi lethu abafuyi umumo kawo samanga kuhle. Sikhumbule ukuthi ngomnyaka ophelile izulu vele belisilele abizange laba liningi kakhulu. So amadlelo endaweni eziningi aphele kobo May June. So isikhathi sonke nje lesa abantu bebebhizi bethenga utshani, bethenga inhlobonhlobo yokudla kwezifuyo. Kodwa phela lalapha imali lanxa ubuyigcinile iyafika lapha phela khona. So umumo hayi kawumanga kuhle. Kodwa bayathembisa laba abazi ngezomumo omkhathi ukuthi singaba lezulu elilingeneyo kumbe elingaphansi kancane kwesilinganiso esisijwayele.
Kungenzeka yini Nkomo ukuthi mhlawumbe izanuse zomkhathi azibonanga kuhle ukuthi izulu kalikho futhi lonyaka?
Ye, khona kunjalo. Bathi izanusi lazo kwesinsikhathi kaziboni kuhle kumbe ziyakhutha. Kodwa nxa sithi siyakhangela ukuthi iminyaka yonke le singathi nje phose edlulayo lichumi edlulileyo, inhlelo esesizisebenzisa kathesi ukuthi sikhangelisise sibonisise ukuthi umumo womkhathi ungabunjani. Hayi, bebechanta kangikholi ukuthi bakhuthile lonyaka. Okungaba kusenzeka ukuthi bebeke bafanisela ukuthi isikhathi sethu sezulu singani siloku cheda kancane. Thina sikhula sasikwazi ukuthi izulu liqala khonapho kobo 2025 October. Uthi ufika ngo-November hayi selithambithambisile sibiso kuhlumahlumile egangeni. Kodwa ungathi yananzelela iminyaka le edlulileyo kuloke nje kungani kuyacheda kancane. Izulu lakhona liqalisa late nxa uthi uyafananisa ngezikhathi ezedlule. So mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa lo nto ngamile Nkomo weStudio 7. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Mhlaka 11 ngenyanga yonale ekaLwezi, eleMelika lizathakazelela ilanga lokunanza abalwa empini ele-Veterans Day. Ukunanza ilanga leli akupheleli kweleMelika kuphela,
kodwa kumazwe wonke awaphatheka kumpi yomhlaba eyakuqala First World War. Lokho kungenxa yokuthi mhla ka 11 ngolwezi ngo-1918 kuyimizuzwana elichumi lanye kuchaye ihola lechumi lanye isivumelwano esalotshelwana phakathi kwelizwe leGermany labangane balo saqala ukusebenza samisa ukuchitheka kwegazi ngaleso isikhathi okwakubizwa ngokuthi yimpi yokuqeda ezinye izimpi phecelezi war to end all wars. Lanxa lokho kwakubukeka njengenyathelo elihle selokhe kwaphela impi leyo akukaze kudlule iminyaka elichumi kungabanga lezimpi. Kungaba yikuxabana eKorea le Indochina, eSouth Asia le Middle East kumbe umaqhuzo wengxabano zonke eyempi yesibili yomhlaba iSecond World War. Amasosha eMelika alwa abhubha ndawonye lalawo awabangane bethu bevikela esikubona kuqakathekile sonke okugoqela abantu bethu lemizi yethu. Umnyaka lo ngowamachumi ayisishiyagalombili kohlelo olwazakala ngokuthi ngolwe Operation Overlord kwakusekuqaliseni kokukhululwa umhlubulo we-Western Europe, njalo yikho lapho ibutho elaqhuba umsebenzi omqoka lapho umanyano wamabutho owafika ekhunjini lolwandle lweNormandy okwakuyikuhlasela okukhulu okungakaze kubonakale. Ukusukela kulwandle olubomvu lesibhakabhaka umanyano wamabutho owawuphose ufike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha i-160,000 athekelela eNormandy. La ngamazwi awethulwa ngumongameli Joe Biden emkhosini wokunanza lesi isehlakalo eColinville Sema eFrance. Waqhubeka wathi abanengi lanxa lokhu kusobala ababuyelanga emakhaya, abanengi baphepha ubusuku olude olwe longest day, njalo baqhubeka besilwa okwenyanga lezinyanga baze banqoba. Abesilisa abalwa lapha baba ngamaqhawe, hayi ngoba babeqinile kumbe belamandla kumbe besesabisa, lanxa babenjalo kodwa ngoba babephiwe umsebenzi oyingozi, njalo omunye lomunye wabo esazi ukuthi engabhubha loba nini, kepha bakwenza kuphela. Babekwazi akuthandabuzeki lokho, kulokunye umuntu angakulwela njalo akufele. Inkululeko ikufanele lokho, intando yabanengi ikufanele lokho, elemelika likufanele lokho, ngaleso isikhathi lanini nini. Intando kaZulu kulukhuni ukuyithola, lonke usapho kufanele luyilondoloze, luyivikele, njalo luyilwele, yikho okuvele kukhona kusukela nini, ukutsho umongameli Biden. Ngaleli langa sibonga bonke abalwa empini ezedluleyo lezikhona, siyabahlonipha njalo siyakhumbula kokuphela ukuzinikela kwabo ukuba ngumhlatshelo kubantu bethu, kulizwe lethu lomhlaba wonke.
Le yimibono kahulumende weMelika. Songu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Lisona njani Matiwa, lisona njani, siyalibingelela bonke nje abalaleli be-Studio 7 nelabasakazi be-Studio 7. Hayi, kubi. Inkomo bakithi seziphelela abantu. Ukhambi lokuba inkomo zingafi kungabe kuyini Matiwa? Kona ngapho macholocho kazifi yini maplums kwanda? Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngama-BP lapha. Ngicela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi, uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, hheyi, abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi inkomo abantu bakithi baphela ngenkomo ngokucabanga izifuyo? Okhulumayo ngufamona, ngikhulumela abantu bakithi lapha. Famona ungwena.
Ye, mbingelele enkundleni. Yiphi livuka njani basakazi bakaStudio 7? Basakazi labantu bakithi nje bonke, ngicabanga ukuthi uhlupho esinalo elizweni lakithi asinazo inkokheli eziphikisayo eziqotho. Inkokheli zethu lezi eziphikisayo ma ungakubukisisa kahle kahle ungagcina empeleni usubona ingathi zidlala ngabantu, ngoba empeleni ungabheka nampa abanye siyababona lapha kubo-Mozambique, abantu bayabonisa ukuthi abajabulanga ngokwenzeke ngendaba yokhetho. Kodwa ma ungabheka ngaphahla ngothweni lwakithi uthule zwi, mbe ngithi kwathula zwi, ingathi izinto zihamba kahle. Kwathi lalowo ebebhekelele ukuthi khona abonise abantu indlela ukuthi njengoba ukhetho lube lungakhululekanga kungayenziwa njani. Yena waqala ukutshela abantu nge-peaceful, peaceful. Uzaba peaceful kanjani udila lo muntu ongekho peaceful? Akwakithi ngokwezandla nje. Kodwa ngicabanga ukuthi into esinganayo yinkokheli eqotho ephikisayo. Inkokheli zakithi eziphikisayo uma uzibuka kahle kungathi yileziyana ezithi ma zingaphiwa imali zingathengisa abantu bazo ngendlela ezingakhona.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela abasakazi abahle, basakazi abathembekile. Nisaphila kodwa. Ngisaphila, hey, Nkosi yami. Dala singasazani, dala singasakhulumi. Hawu, ngiyabonga ukuthi namhlanje ngize ngafika ekhaya. Niphilile kodwa, ngiyabonga. Ngiyabonga abasakazi, bonke uNkamili Nkomo, sithandekile emhlanga. Bo, sembakhohliwe abanye, sembakhohliwe. Kodwa niphilile kodwa abantwana benkosi, ngiyabonga kakhulu. Okhulumayo ngikholele. Usempumalanga ngapha esadini le-South mara odabuka eGwanda esejuke. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday sileqembu lezomculo weRumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi Jombe Express Band lona elidabuka enkabazwe. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda exoxa lomholo waleliqembu uDonsu Moya.
Ngolongo ngdala njalo selicula semzansi mina udinga amadlala elihlaza ngena ke Donsu Moya
igama lami ngudonsu moya indoda ezalwa kwelasejombe engumthungameli weJombe Express Band embalini akunambali engayibalisa kakhulu ngoba iqembu akusidala liqalile ukuthi lingene endimeni yezomculo.
Abalaleli ukuthi umculo wenu uthiwani njalo mbani oloba izingoma.
Umculo esiwuculayo ubizwa ngokuthiwa yirumba. Ekubhaleni ke izingoma sibabili, nginomfowethu engimlama oyifestibhoni ekuzalweni kubazali bami okuthiwa nguThabani. Yena ke ubhala ingoma zesishona kube sokuthi ke mina bese ngiyabhala ingoma ezesiNdebele.
Udonsu Moya usebenza labanye kubizwe lokuthi aculelwa vela nga.
Akukho umuntu owangi inspireyo ukuthi ngikwazi ukungena endimeni yezomculo ngoba myself ubaba ongizalayo isiginci vele uyasidlala kodwa kwamhlula yena ukuthi acine efike ezingeni lokuthi acine finyelele ukuthi arekode izingoma. Umuntu engilokusebenza naye kakhulu ngumfowethu engimlamayo uThabani bese kuyavela nje uNdumiso noUnity Mayuka banokuthi basilekelele besibonisa nje ukuthi laqondisani kanjena laqondisani kanjena.
Njengeqembu elisacathulayo umculo weJombe Express akwabi khona kumavinkile ebulenjini yawe internet kuma-digital platforms kodwa ungaxhumana labo nxa ukufuna.
Idlaladela kuqala yilona esalifaka ku-YouTube elesihloko esithi ikude okwamehlo. Amanye amadlalade la esiwakhuphayo kumbe ngithi izingoma athinte uJoel umfo kamasuku otholakala ku-073 163 008
Wi-Fi USB noma iCD akwazi ukuthi abe sethola ingoma zakhe njengeqembu elisasungulayo.
Izombe Express Band ngomculo wabo we rumba ithibili kaphela. Yibo besikhonjise labo kuhlelo hosa uzo Friday kuleviki. Bela sonke enhlekini lonke igama enza Jesus Banda.
Siyabonga muliye Zimbabwe kulandela uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngutabakancube lisale libe lempela viki enhle.